Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikunoona mudhara ramaposa musadhaki mese ndovaudza kuti varume kunyika kwedu kwaita bopoto.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa voita musangano wekutenda vatsigiri vavo kumarondera vachiti vari kuronga kuratidzira kwakasimba. Nyanzvi dzozeya nyaya yekuti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vakatumira mauto akauraya vanhu musi wa1 Nyamavhuvhu.
Zviri kutaurwa necommonwealth chinhu chakanaka, vari kuestiwo maelections eda asi perfect. Asi hakuna kakurikuri kwari perfect.
Commonwealth yoramba kutambira zvakabuda musarudzo dzemuZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti vave kuenda kuvatungamiri venyika dzekunze senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe, panguva iyo bato ravo richironga kuratidzira kweveruzhinji munyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anga ari kumarondera kwataurwa izvi navaChamisa uye anoti panyaya inotevera.
Vachitaura navatsigiri vavo munhandare yerudhaka muno mumarondera kuMashonaland East nhasi, vaChamisa vati havangarambe vakanyarara dambudziko rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe risina kugadziriswa. Vati vanoda kuti vataurirane nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vachatanga nekuenda kusangano riri kunyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC kuti nyaya yekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru igadziriswe.
Ndikunoona mudhara ramaposa musadhaki mese ndovaudza kuti varume kunyika kwedu kwaita bopoto. Bopoto rokuti hurumende iri kupopotera vanhu. Bopoto riri papi? Taita hurumende yapindwa nemweya usina kunaka wekuti varombo vatambura munyika muno. Hurumende uya yoti pamusina ipapo toda kunokora nemi.
VaChamisa vatiwo vazvipira kutungamira veruzhinji mukuratidzira, vachiti ikodzero dzeveruzhinji kuratidzira kusafara kwavo nemafambisirwo akaitwa sarudzo.
Vari muzanu pe vanozviziva kuti simba vanhu haugoni kutungamirira nyika, nyika yose ichiti hautitungamiriri. Ende vanhu vane kodzero yekutaura kuti pakarasika nepapu murunyararo sezvatichaita. Wedza vanoda havadi, ranyura harina kubuda, kune mhindo, kune chiedza. We are going to assert our right in the constitution.
Vachitaurawo pamusangano uyu munyori muboka revechidiki reMDC vaLovemore Chinoputsa vati vechidiki vebato ravo vakazvipira kubatana nevatsigiri vemutevedzeri vemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga kuti vabvise vaMnangagwa pachigaro gore rino risati rapera.
Mnangagwa, I am daring you today to go and arrest Chiwenga nekutumira kwakaita masoja munyika kundouraya vanhu. You call yourself the president of Zimbabwe, saka enda unosunga Chiwenga. Kana watadza kusunga Chiwenga, nekutozviziya kuti tiwenga ndiari in control. Isusu tatsigira tiwenga kuti abvise iwe muna November muno. Tapedza ipapo tozotora chinhu chedu topa vatamisa. Tisa mbama tisa. Tisa tisa tisa.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo kutinzwe pamire bato ravo panyaya iyi, asi vane ruzivo nezviri kuitika muzanu PF vanoti zvamutsana gonzo nachin'ai mubato iri. Zvichakadai, vachamisa vakurudzirawo makanzuro ebato ravo kuti aisaite zveuori, uye vakurudzirawo hurumende kuti ibvise mutero wemasendi maviri padhora rega rega uri kubatirwa veruzhinji, vachiti izvi zviri kuita kuti veruzhinji vatambure. Vachamisa vashorawo komisheni yakaumbwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuongorora zvakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu, apo pakapfurwa vanhu vatanhatu nemauto muHarare vakafa, vachiti yave kungotambisa mari. Asi imwe nhengo yekomisheni iyi muzvinafundo Love More Madhuku vati zvakakosha kuenda kumaguta ose.
Zviri kubatsira ndofunga vanhu vari paraizvozvo vanodii kucheka kuti chinenge chiki. Handiti vanhu vanenge vachitaura vavari kunzwa vachiuya vanhu vemuZimbabwe. Nekuzvinhu zviri kuitwa nhasi zvaibuda paTV, vanhu vacho vachitaura vachitoziva kuti uyo munhu anonzi Nhingi, uyo anonzi Nhingi munhu wemuZimbabwe, atora nguva yake kubva kwaari kubva mwaibva anoona headlines kupi, vachiuya kunoti ane chinangwa chekutaura necommission.
Vachamisa vaburitsawo pachena kuti mubato mavo mapindwa napongwe panyaya yeutungamiriri.
Ndani kutaura kuti in terms of our fact hatisi kuzobvuma dzanu to dictate the agenda. Pane vamwe mukati medu vanofunga kuti inini semutungamiriri akasirwa naPresident Tsvangirai ndichabvumisa musangano kuti atonga vatonga muzinda wenyu. Nada, ndiripo ndiri kutungamirira kusvika ndaenda kuCongress. Handibvume munhu anobatwa nemavhiripiti kana kubatwa nemadhimoni.
Vachamisa vatiwo vari kushushikana nekushayika kwevanhu 50 munjodzi yemumugwagwa kwaRusape nemusi wechina. Ndakamirira Studio 7 mumarondera, ndini Thomas chiri pasi.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana tikavabvunza nezvekuda kuratidzira kuri kurongwa neMDC.
Constitution yedu inobvumira vanhu kuratidzira. Mitemo yedu ine nzira dzinoitwa kuti vanhu varatidzire. Kana vakatevera zvinotaura mitemo, chakaipa hapana. Chakaipa ndechekuda kupandukira hurumende, chekuda kupidigura hurumende nechisimba. Chakaipa ndechekuti vanhu vasarudza, takabvumirana tese kuti makore mashanu ega ega vanhu vanoenda kusarudza, vanosarudza hurumende. Zvapera izvozvo munhu oramba uchingoti handidi kutongwa naNhingi, handidi kutongwa naNhingi. Zvinokanganisa nyika izvozvo. Zvinokanganisa kuumwe hwatinoda kuita, yatinoti unity, yatinoda kuita kuvanhu vese, kuti tiungane tese samaZimbabweans, tishandire nyika yedu, tiende kudonzvo rimwe chete rokuti rugare ruuye mudzimba dzavanhu. Wokuti mumwe nomumwe wedu ave kuziva kuti chizvarwa cheZimbabwe, chiZimbabwe yacho yakamunakira. Toswera tichingopfurana, tichingopfurana, tikavana, tikavana, hapana kwatinosvika seZimbabweans. Iye zvino yangu tsarudzo dzakapera, yangu vaikuvaka nyika. 2023 kana tisi tsarudzo dzakudzokazve, aiwa, vanhu ngavachiita kukondestazve. Hatirambe tingori muelection mode. Tichavaka nyika yacho rini? Mukatarisa kubvira pakatanga land reform kubvira 2000, Zimbabwe haina kumbobuda muelection mode. Saka zviri kuitwa nevamwewo ikodzero yavo, asi tiri kuti isusu ngatitarirei yatinoti national interest, chakanakira nyika yese nechakanakira ruzhinji. Haingori nyaya yekuti Nhingi ngaatonge iyeye, kana angotonga, kana asika kutonga hapana chichofanira kufamba. Aiwa,
mubvunzo wekupedzisira ichokwadi here chavari kutaurawo kuti mutungamiriri wenyika haasi kuda kuti paitwe nhaurirano?
Handizvizive izvozvo. Chandisingazivinechotongaida kuti kutaurirano kuti kudiko, kutaurirano kuti kudii. Handiti nhaurirano inoitwa ndeyekuti vakuru vana veZimbabwe vakaenda vakanoita sarudzo, ndo kutaurirana kunoitwaka. Iye zvinoizvi kana takutaurana takutongotaurana kuti nyika yedu iri kuenda kupi, kwete kuti anotonga ndiani, kana kuti kwete tipinzewo pakutonga.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare kuGweru. Commission iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu vatanhatu nemauto muHarare musi wa 1 Nyamavhuvhu yange iri mamutare nhasi. Asi vakawanda munyika vari kutaura nezvakataurwa nemutongi wedare reHigh Court nezuro Justice David Mangota zvekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa handiwo vakatumira mauto, asi mauto anenge akatumirwa nemumwe mutevedzeri wavo uye vaive gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika panguva iyi General Constantino Chiwenga. Imwe nengo yekomisheni iyi muzvinafundo Love Momaduku vaudza Studio 7 kuti vanhu havasi kunyatsonzwisisa zvakataurwa navamangota.
Ndinoona kunge vanhu vari kusadza kuverenga judgment iyoyo zvakanaka, nekuti changa chakaenda kudare kuHigh Court yanga iri nyaya yekuti vanhu ivava vaiti aiwa ava vekomisheni havafani kunge vari havana kuapoindwa zvakakwana, zvizi komisheni yedu haisi pamutemo. Zvichitaurwa futi kuti mamwe makomisheni akaita seni naprofesa Manyeruke hatifani kutombori mukomisheni. Ndo zvinhu zvakaendeswa kudare nevanhu ivava vamangota, ndo zvavakati aiwa hamuna nyaya, hapana nyaya, muri kuzvinzwe zvakaitwa pamutemo. Vakazongoitawo makomensi yavo amuri kutaura ekuti havasi kuona kuti purezidendi akapinda papi. Iyoyo nyaya iyoyo haii kutaura kwavanga vachingoita mukudarika pamutemo, haibvi finding yeHigh Court iyoyo. Vanhu vachitaura kuti ndiani akatuma masoja, ndiani akaita chipine chino, ndo zvinoshaitwa nekomisheni, ndo basa rekomisheni iro.
Muzvinafundo Madhuku, mukatiudza kuti musangano wanhasi wafamba sei?
Wafamba zvakanaka, kwauya mawitnesses akawanda vanga vachipawo kuona kwavo kwezvakaitika musi wa1 August nepfungwa dzavanga vainadzo dzekuti chii chinofanira kuitwa kuti zvinhu zvakadaro zvisazoitika. Takatanga tine vanhu mhando mbiri, yekutanga yevaya vanga vaine zvavakaona vanga vari kuHarare mazuva iwavo, vechipiri vanga vasi vanhu vanga vari kuHarare asi vanga vaine pfungwa dzakawanda.
Saka musangano uyu waitirwa papi chaipo?
Waitirwa panonzi papiko kwa hotel iri mamutare.
Muzvinafundo Love Mo Madhuku vanova nengo yekomisheni iri kuongorora nezvekupfurwa kwevanhu muHarare vari parunare kwamutare. Sangano renyika dzaive pasi peutongo hweBritain reCommonwealth, iro rakaongorora sarudzo dzakaitwa muZimbabwe, rinoti harisi kutambira sarudzo idzi richiti pane zvakawanda zvinoda kuti zviitwe. Izvi zvinosanganisa kuwanisa mapato ose anopikisa mukana pane penyuro, kusabatwa zvakanaka kwesarudzo neZimbabwe Electoral Commission, kutyisidzirwa kunonzi kwaiitwa vamwe vanhu, uyewo kupfurwa kwakaitwa vanhu nemauto muHarare. Sangano iri rinoti munyika mainge hamo muine runyararo kudarika mamwe makore ose, uye kupindawo musarudzo kwemadzimai zvinhu zvakakosha zvikuru zvavakatambira. Zimbabwe yakabuda muCommonwealth muna 2003 uye pari zvino yakanyorera kuti inoda kudzokera mugungano iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Zviri kutaurwa necommonwealth chinhu chakanaka, vari kuitiwo maelections edu haasi perfect, asi hakuna kakakuri kwaari perfect. Kana kuamerica yezvinoizvi vapedza kuita mamitem avo ane musindo wakawanda wanda nenhaurwa nhaurwa dzakawanda, asi senyika tine zvidzidzo, sehurumende tine zvidzidzo zvakawanda zvokuita kubva paripoti ravo. Tine zvakawanda zvokugadzirisa kuti a2023 zvataurwa necommonwealth, zvakataurwa neEU, zvakataurwa neAfrican Union naamwe vese vakauya kuzoona zvenge zvisingataurwe futi zvakare. Kudivi redu isusu remedia sekutaura kwatinogara kuita kuti tiri kuopen a media space, tiri kuregistra maorganizations anoda kuregistra, tiri kuchavhura matv. Saka nyaya yekunzi state media chakati chakati inenge isiri nyaya. Tiri kuvandudza mitemo yedu, tiri kuenda kumutemo unonzi Broadcasting Service Act, which is BSA, tiri kutaura nezveIPA. Musi wa 7 kusvika na8 tiri kuita all stakeholders conference December mean tiri kuita all stakeholders conference tichadhila nenyaya idzi, and it will be a very inclusive process. Saka hongu nhaurwa dziripo, asi chikuru kuvana vezimbabwe ndechekuti mutemo wedu bumbiro remutemo redu gombe ratinoti constitution yedu inofanira kuti mitemo yese iri munyika medu ienzaniswe iite maringe ne constitution iyoyo yatinoti muchirungu harmonization or alignment with the constitution. Kana tikangodaro zvese zvinotinakira.
Saka muri kuvimbisa kuti panozoitwa dzimwe sarudzo chero vese vanopikisa mapato ose anenge achiwana mukana panhepfenyu rapa.
Vanenge vachiwana mukana panhepfenyu rapa because nhepfenyuro dzacho dzenge dzakatowanda dzakasiyana. Saka hazvisiri nyaya yekunzi une iwewe wawana apo. Nokuti tenge tisina nhepfenyuro imwe chete. Tenge tisina TV imwe chete. Tenge tisina maredio mashomanana. Tenge taanawo kwese kwese. Zvokuti zvangova kwauriwo kuti voice yanyika rakamira sei. Asi takarirawo kuti ivo vacho vape mikana yakafanana kumapato akasiyana-siyana.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare kugweru. Ivan Zininga abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch kuti anzwewo pfungwa dzavo.
Tinoona kuti vakatumwa nesangano reCommonwealth kuongorora nekuona sarudzo dzemuZimbabwe vari kutaura pachena kuti pane zvakawanda zvisina kuzadzisa sarudzo dzinenge dzakanaka zvakaitika muZimbabwe. Uyezve tinoona kuti vanhu vakanga vatumwa ava vachitungamirwa neaimbova mutungamiri wenyika kuGhana vaRamani Mahama. Tinoreva kuti ranga riri boka rine vanhu vane chiremera vanoziva zvavanoita. Uyezve mashoko avo anofanira kutambirwa nenyika yeZimbabwe kuti pane zvakawanda zvinofanira kuti Zimbabwe isvike chaipo pekuti zvizvarwa zvemuZimbabwe vakwanise kupinda musarudzo vachitsvaka vatungamiri vavanoda.
Zvino munoona here sokuti pane zvose zvavanga vachitaura nezvazvo izvi pane zvinogona here kuti zvingagadziriswe tisati tadzokerazve musarudzo dzinotevera?
Hongu kugadziriswa zviripo zvakawanda zvingagadziriswe nyore nyore kana paine chido nekuzvipira kuvatungamiri venyika vane masimba.
Tarisawo pamashoko iwayo ekudzokera kweZimbabwe muCommonwealth, munoona chiri chinhu chingagone kubudirira kuitika here munguva pfupi iri kutevera?
Kwete munguva pfupi yekudzokera hakungodzokerwi kuCommonwealth. Kune zvinofanira kuti zviitwe zvekuti hurumende yeZimbabwe inofanira kuti igadzirise. Kana vakagona kuzvigadzirisa nechimbi chimbi, aiwa hapana chinokonesa. Rangarirai kuti Zimbabwe ine bumbiro remutemo ra2013 riya. Rakanaka kwazvo rine nyaya dzekodzero mugandiro yeChina rakanakawo kwazvo chisipo chete kuita zviro zvakanyorwa kureva kuti kana iko zvino kutanga nhasi chaivo chaivo vamunangabwa nehurumende yavo vakati vedu wee ngatiitei sekutaura kwedu hazvitori nguva kuti Zimbabwe igadzirike pane zvematongerwo enyika.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoshanda neHuman Rights Watch vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari muJohannesburg, South Africa.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naSenator Lillian Tivyose. vanomirira ivo batore MDC mudunhu reMidlands. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungati tsananguro kuti imi semudzimai chii chakaita kuti mupfunge kupinda mune zvematongerwo enyika makamirira bato rinopikisa.
Inini ndakapinda mumatongerwo enyika nekuona kutambudzika kukuru kwemhuri yeZimbabwe. Chakanyanyo ndigumbura zvikuru kuzoti nditi inini haenda kupinda mupolitics umu. Kubakwa kwaitwa vanhu vemberengwa vachirohwa election yose vachishungurudzwa vamwe vachiuya kuzvishavane tichivachengeta asi kubvira bato redu rakatanga 1999 ini nemurume wangu Michael Costa Stevens tanga tiri madona tichibetsera kuti pati imire nezvizhinji zvimwe zvataiita. Ndikaita chairlead weward 6 ward yangu yandogara. Ndikabva ipapo ndikaita treasurer main wing kuprovince. Ndikabva ipapo ndikacheya musangano muprovince yeMidland South. Ndikabva ipapo ndikacheya ndakacheya two terms. Then ndichibva ndazosimuka ndikapinda muexecutive. Inova ndiyo iri kunational. Iko zvino ndava secretary vedomestic affairs ndiri kunational ikoko.
Zvii zvamakarongera nyanya madzimai emudunhura munogara imomo panyaya yekuvandudza tingati upenyu hwavo?
Zvakawanda zvatakaita nemadzimai. Ndakamboita 20 magroups ataiita huku tichiita maprojects ehuku. Tikabva ipapo tikafoma cooperative yedu. Inova ndiyo cooperative yatakamirira iri fully registered. Saka takangomirirawo mastands madzimai anongobhadhara pane pap. Takamirira mastands zvedu madzimai hasati awana. Zveni tine maprojects edu recycling. We recycle matires tichiita iwo mavazis. Tichitotengesawo chaizvo. Rwendo rino takatombotengesa as far as Cape Town.
Tinoona kuti manga muine musangano wekuzeya budget renyika muBulawayo wapera nhasi. Zvii zvamanga muri kuzeya ipapo uyezve pane zvataurwa here panyaya yemadzimai zvamungade kuti madzimai anzwewo zviri kukushungurudzai zvamungade kuona zvichigadziriswa nehurumende?
Hurumende haisi kunyanyobuda pachena kuti vati iko vana vakaramba vachiti bond rakangoenzana neUS. Madzimai acharamba achiita sei achingoshupika. But nhasi tanga tina minister we small and medium enterprise vanga vachitaura kuti tine mabhenki women's bank rinobatsira madzimai kuti vakwerete mari ikokoko. Asi manje problem vako ndekuti bhenki iroro rava kuda collateral. Bhenki iroro rava kuda zvakawandisa. Zvekuti madzimai zvakunetsa kuti vawane mari iyoyo. Saka takumbira minister kuti aiwa imimi bhenki iri isu nokuti nini ndanga ndiriko last parliament. Takati bhenki remadzimai ngarireruke. Harifanirwa kuda collateral. Nokuti madzimai akawanda havana collateral. Saka ndoimwe nyaya ichateverera iyoyo. Kuti madzimai vawanewo mukana kutora mari idzodzo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Senator Lillian Tivios. Vanomirira ivo Midlands vakamirira MDC yava Nelson Chamisa. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemira achiti pachirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemabasa anobatwa nesangano reAfrican Immigrant Caucus iro rinomirira vana veAfrica vari muno muAmerica. Muhurukuro yedu tabata nhengo yeboard reAfrican Immigrant Caucus vari chitsvarwa cheZimbabwe mufundisi Isaac Mwase avo vari muno muAmerica vari mudunhu reMaryland.
Mfundisi Mwase, mataura kuti munoshanda nesangano reAfrican Immigrant Caucus. Mungataurawo kuti zvii zvarinoitawo?
Yeah, African Immigrant Caucus inotungamirwa na Bishop Johnson ve World Bethel Outreach. Takaitanga kuti tikurudzire muri zvenyika dzeAfrica kuti vave vanopindawo munenyaya dzematongerwo enyika, nekuti tinonzwisisa kuti kana vanhu vari patafura dzezvematongerwo enyika, kana iwo usina kugara patafura ipapo uchiita kuti izwi rako rinzwike, unotongopedzira wachikafu cheivavo vanenge vakagara patakufura dzezvematongerwo enyika.
Tinoona kuti sangano iro rinoshanda muno muAmerica reAfrican Immigrant Caucus nezvizvarwa zvenyika dzemuAfrica vachishanda vachiita zvematongerwo enyika muno muAmerica, zvinozobatsira Africa nenzira ipi? Tichiona kuti vanhu vanenge vachishandira kunze kweAfrica.
Zvinobatsira kwatakabva, nekuti kana nyika idzi dzichinge dziri kuUnited Nations o kana hurumende yenyika ino ichiita set up policy for this country, kana muridzi kana vanhu veAfrica vanenge vapinda mune zvematongerwo enyika muno vari patafura yezvematongerwo enyika, vari muzimba umo vanhu vanoita set policy, vachakwanisawo kuti vaite inonzi advocacy for idzo nyika dzakavarera. Vachazodzimirirawo vachiita kuti pave nekudyidzana kwakanaka nyika ino yeAmerica nenyika dzavo dzakavarera.
Mune kubata pamwewo here nemamwe masangano ekuAfrica?
Pane zvino nokuda kwekuti maresources asanga tisina, hatisati tanyatsosimbisisa mushandira pamwe nemamwe mabato, takawana mukana wekuti tive tinodyidzana neambassador weAfrican Union. Tine urongwa hwekuti tive tinosimbisa kudyidzana kwatinako nomushandira pamwe nemacountry associations ari muno, nekuti tichada kuvakurudzira kuti kana mune nhengo inokwanisa kunge ine maqualifications yekuti vave vanopinda mune zvematongerwo enyika, kana kuti hutungamiri, zvisinei kuti mune zvematongerwo enyika kana kutungamirira mainstitutions, tichavakurudzira kuti vakurudzire vanhu kupindawo mubasa rakadai, yavanoti civic engagement, ndiyo yatiri kukurudzira.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mufundisi Mwase nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndinotenda vakandemiri. Zvinofadza kuti muri dzevana veAfrica dziri kusimuka kuti varatidze kuti naivo vanokwanisa kubata nevamwe pakutonga nekugadzirisa upenyu hwevanhu vose.
Ndatenda zvikuru.
Tinotenda.
Manga makateerera kuna Mufundisi Isaac Mwase. Vanhu vechizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vari nhengo yeboard reAfrican Immigrant Caucus muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Tombotarisa nhau dzemitambo. Chikwata cheTriangle chakunda Harare City 2-0 mafinals emutambo wechibuku Super Cup. Tabata mutsigiri mukuru weTriangle vaHope Ogumbo.
Ya, tinofadza zvikuru. Takanga takazvimirira kuti zvimboitika, takaguma kuhwina mukombe pava nemakore akati patakahwina Net One Cup. Saka tini tinofara zvokuti Triangle yakadigwa shuga nhasi.
Imi semutsigiri mukuru wechikwata ichi, zvinhu zvamanga muchitarisira here kuti inokwanisa kurohwa Harare City?
Tikatarisa matambiro anga achiita chikwata chedu pamukombe uyoyo, uyewo matambiro achanga achiita paligi yemuno muZimbabwe, zvanga zvichiratidza kuti chokwadi timu inokwanisa kutora, nekuti kana iye murayirizi anga achitsinidzira nguva nenguva kuti pane zviri muchinokoro mangu. Ende mukazoonawo matambiro aita vakomana nhasi, vatamba rimwe bhora ratatambouona.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 10 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe eMarondela ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili. Likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho lwedluleyo ngoba nguye owanqoba umnumzana Mnangagwa.
Kuthe kuzwakala ukuswelakala komunye wethu besiphakathi kwe-pre-budget seminar. Wonke umuntu, the who is who of parliament and government, basukeke bayabamba izandla khona le konleya.
Iningi ebelisemhlanganweni we-pre-budget meeting ngobulawayo liphume kulomhlangano. Lisiyakhalela imuli owayemela ibulili maWest edalele parlamente. Umufi umnumzana Lungisani Ndleya yena osephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesigaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa lamhla utshele abalandeli bakhe eMarondera ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho lwedluleyo ngoba nguye owanqoba umnumzana Emmerson Mnangagwa. Uphinde wagcizelela ukuthi abalandeli bebandla lakhe bazatshengisela besola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lendlela ukhetho olaqhutshwa ngayo. Isikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuthi umnumzana Chamisa alungisise udaba lokhetho olwedluleyo.
Iningi leZimbabwe ngelabantu abavotela uPresident Nelson Chamisa abathanda ukuthi lize leZimbabwe libe lengqubekela phambili kusenziwe izinto eziqondileyo. Kuyakhanya ukuthi uPresident Mnangagwa ukuthatha kwakwenza ilizwe akulethanga ububele elizweni. Kuletha esingakuthi total confusion kade sikukhanye ngani uPresident Mnangagwa ngkhona kazanga vela kwanisuba nguPresident ubelokho ekhathwa ekhathelwa lilale nguVice President uchiwe njengoba namhlanje sosegcekela ukuthi ukhanye ngani uVice President uyowayetshela amasotsha ukuthi angene ezitaradeni yena Mnangagwa uyavuma ukuthi bengakwazi. Xa uMnangagwa bengakwazi ukuthi amasotsha afakwambane ezitaradeni engawadisciplinanga kufanele vele achiye umsebenzi sehlulekile wehle kwenza umsebenzi wakhe njengesidingo se-constitution. Kodwa uPresident Chamisa uyagcizelela ukuthi kufanele ilizwe leZimbabwe lifike esibakeni sokuthi libuswe ngendlela ehlelwe ngayo kusisekelo sombuso welizwe ukuthi lo oyabe ephumelele kukhetho nguye osuka abe ngumongameli kumbe abe ngu-MP ngendlela ezifanayo nalezi.
Bagcizelela lapha abasekeli be-MDC la umnumzana Chamisa abekuhlatshelwa ngokuthi abantu bazatshengisela kuyaqhubekela phambili.
Iqiniso elisegcekeni ukuthi ukutshengisela ezitiridini nxa kulento engaqonda ngaliyenzakalayo kuvunyelwa isisekelo sombuso kuyinto esiyenziwe amazwe amaningi kulomhlaba kusukela nini nanini. Ngalokho izano okwenza ukuthi yesaba ukuthi abantu beZimbabwe benze njengoba bavunyelwa i-constitution yikho lokhu ukuthi iyazi ngempelampela ukuthi yona ngwayo iyenza okwekho emthethweni njalo uZulu weZimbabwe uzasukuma angene esitaradeni edinga ukuthi kube lo mbuso ose ohlelwe ngendlela ekusisekelo sombuso welizwe.
Lona ibandla le-MDC lingabe seliqalisile yini amalungiselelo okhetho kanye lokubona ukuthi imithetho leyi elitshona likhala ngayo ama-electoral reforms iyalungiswa?
President Chamisa ule-5.2 eyiyo eyindlela acabanga ukuthi ingaletha ububele kweleZimbabwe nxa sikhangela ukuthi singaqhubekela phambili siyanjani. Enye yezinto ezidingwa nguPresident Nelson Chamisa acabangela ukuthi kufanele azenze ngokushesha ukuthi kulungiswe indlela ukhetho enziwa ngayo njalo kulungiswe ama-commissions esiwathi ngama-chapter 12 and 13 commissions ukuthi asebenze ngendlela esegcekeni njalo engela kubanjelelwa nguhulumende. Khonokho kuzenza ukuthi nxa sifika kukhetho luzayo kube nempumela esegcekeni engela kuphikiswa, njalo kube nokuzwanana kuzizalanisele leZimbabwe ngendlela ngokuthi zibuswa kanjani. Ngakho uPresident Chamisa vele sehlelile phambilini ukuthi thanda ukuthi kube lemithetho ehambelana nesekelo sombuso welizwe, njalo kube nenhlangothi ezibona eziphatheka ngendaba zokhetho, eziphatheka ngelungelo labantu, ezisebenza ngeqondileyo endlela everywhere kusekelo sombuso welizwe.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7. Abaphathintambo bakahulumende kanye lamalunga edale lePhalamende leSenate baqhubeke besethula imbiko yabo emhlanganweni wokuqoqa imbono ezasetshenziswa lapho kulungiswa uluhlu lwendleko zikahulumende oyi-pre-budget seminar wona ogqitshwe lamhla edolobheni lakoBulawayo. Umeli webulilima West edale lePhalamende kubandla leZANU-PF, umnumzana Dingumuzi Phuthi, uthi umhlangano lo othethe insuku ezintathu wenelisile ukufeza injongo yawo.
Ngijabulile kakhulu ngempumela yomhlangano lo, njalo lezinqumo ekade zithathwa, lenkulumo ekade ziyesethulwa ngabantu akade njengamalunga aluhlangano. Umuntu obesukuma evula umlomo ekhuluma, ubekhuluma ngokwehliswa kwendlela esispenda ngayo imali, especially singuhulumende, njalo sibe lendlela yokwenza imisebenzi eletha inzuzo enjengemisebenzi lempahla ezilingiswa kuleli, ukwenzela ukuthi utholakale leyani imali esihluphayo kulezi nsuku okuthiwa yi-foreign currency. So wonke ama-committees, angaba ngama-committee aphathelane lezomnotho welizwe, kumbe aba ngama-committee lawana angelani lezomnotho welizwe, afana labo Minister of Sport, Youth and Recreational Development, bebekhangela on how indlela esingenelisa ngayo kwenza imisebenzi enza ukuthi abatsha bathole ukuqatshwa, uhulumende engasebenzisi imali eningi kulale esitholayo njengelizwe.
Abantu bebengathathi uhlangothi ngokuthi umuntu ngowaliphi ibandla.
Sandekile ngathi nje senginanzelela ukuthi i-9th parliament ilomehluko. Yebo ke kuke kwenzakala kusanda kuqaliswa lapha, yabona abantu babe besathabe kakhulu bengakazwisisi ukuthi injongo yeparlamenti ayisiko kuyaxophana ngeminwe. Injongo yeparlamenti ikuba ngabakhokheli abazahlela izinto ezilungele uZulu lapho ezivela khona abantwini abasi-elekthayo, abasikhethayo, njalo lo Zimbabwe wonke jikelele. Nje bebebambene bekhuluma kungelani lokuthi vela kuliphi ibandla, bebekhuluma izinto ezilungele ilizwe leZimbabwe. Yebo ke kambe angeke uswele labo abantu ababengungquna.
Kuke kwaba le ngxoxompikiswano kwabo ma-bond notes lokunye nje, bekuncedisa yini ukuthi bethathe isinqumo esifaneleyo?
Kulungile kakhulu ngoba abantu babe bebuza besizwa ubuhlungu bokuncwetshwa, kodwa ke babuza bengayisiwo ma-economist. Uzibalukulu ngu-economist uthethe isikhathi sake wabachasisela ukuthi kuyini okubangela zonke izinto lezi esizibonayo. Wonke umuntu uthuke wathi zwi ngoba impendulo zakhona bezisuthisa.
Ukusenjalo, umnumzana Phuthi uthi iningi liphume kulo mhlangano layakhalela imuli lowayemela ibulilima West edale lePhalamende, uMofi umnumzana Lungisani Nleya, yena otshone kunsukwana ezedluleyo, njalo waphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesigaba.
Siyabonga kakhulu ukuthi iqhawe lethu ubaba uLungisani Nleya unikwe inhlonipho yokuba yi-liberation hero. So udeclayiwe, ngakho ke yena ubemele ayebekwa eGwanda ngoba i-capital ye-Matabeleland South yiGwanda. Kodwa ke uceliwe, kwakhulunyiswana njalo langemuli ukuthi hathi uzabekwa koBulawayo Heroes ekhaya eNkulumane. Ngikhuluma nje kathesi so siphuma ePlumtree silezi mota zezihlobo labangani abaphelekezela iqhawe lethu, sivela eDombodema lapho abakibo labantu beconstituency yakithi akade bemvalelisa khona, badlula eZANU-PF office lapho abamvalelise khona abantu beplumtree nezihlobo ekade esebenza lazo bese siya ke emthandazweni endlini yakhe ku 557 eKilani bese suka khonapho ekuseni ngo 9 o'clock bese beka iqhawe lethu.
Sikhona yini inkokheli eziningi zebandla lezanu PF labanye nje abesigabeni lenkokheli zomdafu?
Kube inhlanhla kakhulu ukuthi kuthe kuzwakala ukuswelakala komunye wethu besiphakathi kwe-pre-budget seminar. So wonke umuntu, the who is who of parliament and government, basukeke bayabamba izandla khona le konleya. Kodwa ke iprovinsi yonke emasouth lobukhokheli bayo khona obukhokheli bonke bebulilima le mangwe obubalisela abadala abanjengabo baba uRichard Ndlovu, uyakwazi ukuthi ulilunga le-central committee wako waba ngu-member of parliament webulilima mangwe, la ubekhona okade ngu-MP webulilima east ubaba uSiqhoza laye silaye ama-war veterans lobukhokheli babo, khuluma as I speak kathesi yilo chairman webulilima ubaba uMajo Mhlanga labanye abaninginengi inkokheli zomdabu obaba uMasendu sitholana phambili, wonke abatsha labadala kuhlangene abantu bazobeka iqhawe.
Kuyini iningi elimkhumbula ngakho?
Ukukhalipha kwezamabhizinisi njalo lokungadeli. Uzananzelela saka ukuthi ngesikhathi sabo 2000 iZanu PF idliwe ebulilima isayi constituency yonke. Kwabuya 2005 yabuya yadliwa njalo. 2008 iZanu PF yadliwa njalo, kodwa yena ube yilidiza lethu iZanu PF ingakazwisiswa ngabantu emakhaya ngaleso sikhathi. Wathi sebesiyayizwisisa bayizwisise kwaze kwavutha indima lenkundla enguyo lokho engena elibhiza lethu ngokungadeli waze wathatha ke inkezo waba ngu-MP ngo-2013. So akade simkhumbula ngakho ubaba uNdlela, umoya wokungadeli wokubambelela entweni nxa uyifunile ukuthi ume esiqini eqinisweni uze uyithole, njalo lokukhalipha kwezamabhizinisi ngoba ngumuntu owathi iretire ku-Army ngo-96 wabuya waqalisa zamabhizinisi, waqale ethengisa amacimbi lani nihamba ngemoto ethengisa ezincane. Naw ungatesi ngumuntu obe lama-tractor, amaroli, amabhizinesi, ama-milling company, ama-abattoirs, ama-market gardening facilities, imigodi, la manzi okungapheliyo. Umuntu nje akade engumkhokheli nje inetha ngoba nanku ube ngu-provincial secretary for security kuprovinsi eMatabeleland South, aphinde njalo abe ngu-chairman weparty ebulilima district. Lokho kukhombisa ukuthi ubengadelanga yiloba engasabanga ngu-MP njalo ekuzameni ukuphinda ngo-2018. Yikho ke esikukhangele kakhulu ngondazi ebesimkhumbula ngakho.
Lo ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omela ibulilima West edalele parliament ekubandla lezanu PF sixoxelaye ekwabulawayo.
Izozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khalema Mohlante wale South Africa lamhla ibisemutare lapho abantu abaqhubeke besipha imbono yabo ngabathi bakubona kusenzakala ngemva kokhetho lapho kwabulawa khona abayisithupha kutshengiselwa ngempumela yalolu khetho. Omunye ohlala kule ikhomishini umnumzana Lovemore Maduku uthi ikomiti le isebenza ngokuqotho njalo akusoqiniso ukuthi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga nguye owathuma abantu ukuthi amasocha ukuthi abulale abantu abatshengiselayo ngoba abantu abangazi umthetho abakuzwisisanga kuhle okukhulunywe ngumahluli. Okwamanje sesilichiya izandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo liphoma lendaba lichone lendaba.
Linga lichona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje sixoxa lo nkosikazi Queen Maligwa owalwa impi yenkululeko ephansi kwevuyo lezibra. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba.
Ye, ungasitshela ukuthi ubona njani umumo okhona lapha elizweni kakhulu nxa sikhangele ukubana wena ungomunye owaya empini wa ukhangelele ukuthi impi izaletha okungcono. Yiko lokho elalikukhangelele yini?
I'm very very disappointed baba nxa ngesimo esikhona elizweni. Njalo nje ukunanzelela ukuthi lobusela obukhulu buyavumbuluka lapha lalapha ya. Okutshengisela ukuthi abantu laba basikhokhela bonke ngamahumutha. Akula namuntu khona oyedwa okhangela ukuthi thina sisebenze okunzima kangakanani. Thina we not selfish, besisebenzela isizwe ukuthi wonke umuntu akhululeke, sifanane, sidle ngokulinganayo. Kodwa ungakhangela kathesi kulabanye abantu abaselected ukuthi kumele baphile, and those few individuals yibo abasebesenza ukuthi labantu bethu lobuhlobo bethu bonke bubaleke buchabalale kuye ngaphandle kwamazwe. Abanye njengoba ngatsho lakudala ukuthi abantu bethu bonke nabantu bomfana bethu bonke sebangabafana benkomo, kambe abantu bethu bazoze bayithole nini imisebenzi? It's so disappointing. Ungakhangela kathesi emashopu akuna lutho. Islogan kuthiwa Zimbabwe is open for business. With business, who can make business nxa izinto zinje? Sithole nzima elizweni leZimbabwe.
Kahle kahle ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukubana kube lo mumo onje?
Uyabona ilizwe lethu thina silidwa ngama-warlords lama-barons. Nxa ngisitsho njalo ngabantu labana abafuna ukudla bodwa, abaselfish. Yikho khonokho imali lezi ezitshintshe emgwaqweni okuthiwa ilizwe libulawa ngabantu bosiphatheleni. Esiphatheleni cannot ibulala imali ngoba akala mali vele. Uphiwa imali nguye umkhulu wethu ukuthi hambe etshintsha. Nxa bona bodwa ikliphen lena phezulu bengalungisana bekele ukutshontsha, ilizwe lizaba right. Bekele ukusupplya i-black market, ilizwe lizaba right. Even abanye abantu abangaphandle kwamazwe labale imali zabo abawudini, phela sinabantu abaningi abaphandle kwamazwe abangela confidence le government yethu, abangeke bariski imali zabo ukuthi zingene elizweni. Bafisa ukubuya bezo-investa, kodwa you find ukuthi abantu besaba ukuthi balethe imali zabo ekhaya ngenxa yokuthi bona babe besazi ukuthi abantu abalapha imali ngezabo bodwa. Sathathelwa imali zonke, sihola imali zethu zisemabhenki. You know, 2008-2009 imali zaphelela emoyeni, kwathiwa siqalisa from zero. Saqalisa from zero, kathesi lapho esikhona imali zonke seziphelile futhi. So yilizwe bani ukuthi wena you can invest imali yakho, imali yakho iphongukuphelela emoyeni? Sikhokhelwa ngabantu abangalunganga, sikhokhelwa ngabantu abangamasela. I will use that word. Nxa bengatshintsha ukwenza kwabo kuphume wona amasela wona lana phezulu. Lakathesi akula muntu wabo phakathi ongakhuza omunye. Bayasabana ngoba bayakwazi ukuthi ngakhuza umen ayuza lezi ndaba zami ngamasela wodwa asikhokhelayo.
Abantu abanjengawe abalwa impi yenkululeko lingani alibambananga? Kungakho ngokunye yini okubangela ukuthi lingakhulumi ngazwe linye likhumbuzane ukuthi hayi lokho ayisiko sakulwela empini?
Ye, abantu abalela inkululeko asibambananga. Isizathu sokungabambani kwethu silambile. Uyakwazi ukuthi umuntu olambileyo noma ungamnika yini ungamthembisa i-$5 kathesi uyaphambana ikhanda. Abantu bathenjisa ngitsho lona imitho lethu lalithenjisa ukuthi lizathiwa imali lizabona things after this coup lizabona to demand. But you can tell some community talents in Zimbabwe. I'm our veterans, I'm a ninja suffering. There's a fish I would see. I want to do travel and money, but I'm dealing. So umuntu okhona ngamthembisa anything webe sekuthembe sefuna ukukhona khona nje ukuthibatha isinkwa sakhe, but kungela lutho azalitola. Ungakhangela khathesi ukuthi basebenzise njani. Siyasetshenziswa lalabo okuthiwa ngochimbido okunye kwakhona lokhwana asetshenziswa kakhulu, but akuna lutho abalitholayo. Babe lokhu bethenjiswa imali khathesi kuthiwa ama-project. Project bani engayenziwa ngumuntu ole-70 years? Uzayenza project bani? Kuyini vele engayanga lesikolo kuthiwa pinde ama-project? Uzangena kwiphi project ungavelela sikolo
ungakwazi ukubala. Obviously ukuthi uthe it's nothing, ikurotshwa nje ukuthi abantu basebenze besetshenziswa. Yiba abantu sesibulilize thina ama veterans ngokusetshenziswa sibantu amatomu.
Hayi kulungile, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalalela.
Ngiyabonga, ngiyabonga mphakathi lonke lilaleleyo. Ngicela ukuthi abantu bakithe ekhaya sibambisaneni. Isimo esikhangelane leso lesi sinzima, sidinga ukuthi sonke sivuse amakhanda, siphakamise amakhanda, siboneni ukuthi sesisetshenziswe kwanele, sitshintsheni ukwenza, silungise ilizwe lethu. Akukho omunye umuntu ongasisukumela asenzeli ngaphandle kokuthi thina sisukume. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile, kube lobusuku obuhle.
Sibonge uChris Kandio weStudio 7 obesethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namuhla kweziphathelane labesifazana sixoxa lonkosikazi Lillian Timvius, usenator weMidlands okubandla leMDC. Sihlaziya amalungiselelo oluhlu lokusetshenziswa kwemali ole budget. Sinanzelela ukuthi umhlangano wokucubungula lolu daba ugqitshwe lamhla kobulawayo. Siyakwamukela kuhle.
Hayi, ngiyabonga. Omama bafuna imali ihambe ibancedise ezikolweni. Okuphumeleyo kakhulu yindaba yebhimu. Eyokuthi ibhimu leyi pombe ukuba yibhimu yebizo. Kodwa abantwana ababhadalelwa ischool fees. Izikolo zicina seziyizo ezibhadalayo kumbe ziyenza i-loss. Ade bekhala nje futhi ngendaba yokuthi nxa behamba kuma-hospitals lawo. Akula imithi and imali ifunakala ngama-US. So bafuna uhulumende athenge ama drugs, athenge amaphilisi ukuthi bona ngabe siya elatsha bathole izinto zonke zikhona. Uthenga ibandage, uthenge iphilisi, uthenge into yonke. So injection layo iyathengwa futhi.
Njengamalunga edalele Senate lePhalamende liyaliyana i-committee yenokuthiwa yi-caucus yabesifazana. Lake lakhuluma ngokuthi abesifazana bengabhadali nxa bebeletha. Imizamo yenu yaphumelela yini?
Khathesi ku-term yone asikahlali. Kodwa mina ade ngikhona kuParliament ku-term lephelileyo. Nganti sivumelene sibili but kukhanye ngani nxa sesihamba ku-ground into le kukhanye ngani ayisebenzi because nxa ungabhadali ngathi kufuneka ibhuku leliyane elibhalwayo liyabhadalelwa ke ibhuku le kuthiwa yi-user fee yankona le. Ngike ngakhuluma futhi nomunye ugogo entshela ukuthi bakithi saze satsha eZimbabwe le ehambe hospital walayiniswa yena ngomuntu umdala over 70 years of age. Wangena watshela udoktor ukuthi mina bakithi isisu sami sibuhlungu. Udoktor wathi lapha kula maphilisi wabembhalela amaphilisi angikhona lawo. Ugogo wabezihambela ngekhaya wabezihlalela ngokuthi imali yokuthenga vele ayikho. Kodwa next week siyaqalisa silomunye uMike Haramba weZanu uyabe chair veno wethu Honorable Masara from Vic Falls uyabe mdeputize. Yizo ke izinto esiyabe sesizikhangela zonezi. Mina ngibona ukuthi i-budget leli lizabhasa. Ngibone ngani lizahlupha because i-budget leli ukuthi uzwisise sibili. Nxa sikhuluma ukuthi bakithi abantu sebekhangela khala. Izimdola leyi bond leyi leyusa leyi kathi lithini ngayo kufanele sicelisele khona apha singakakhuluma ezinye izinto. Yithe sithengayo amafutha $12 yise ilokhu zithulit shiwa $12 ibond uyayithatha ngapha. Yithe sidubekayo yithe sihlala labo labantwana beqeda isikolo endlini. Yithe senza izinto zonke siyakhala siyakhala.
ama divorces semanengi aba omama libasabasala labantwana bengathi elina kahle nihlale khoneni lapha ngithengisa amatomato yam now baba bebaxoshanisa amapolisa awe council sibe le act efakwayo ukuthi how are we going to turn these people from informal into formal. Mina ngithi ngiyacela sibili ukuthi nje iZimbabwe isupport ama leaders abafazi because thina yithe sibekayo nje khonoku ukuthi election vele yantshontshwa nxa abantu beyitshontsha into babe bengayazi ukuthi bengayenzani hayi yikho libona izinto vele sezibheda hayi izinto akusakhanyi.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Lillian Timvius usenator we-Midlands okubandla le-MDC. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kweziphathelane labesifazane. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le-Triangle United linqobe le-Harare City 2-0 emdlalweni oqhutshelwe e-Gipo Stadium lamhlanje njalo liphakamise inkezo ye-2018 Chibuku Super Cup. Sizwe inzwisa yomculo kaVusa Mkhaya esithi abalala. Ngakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa namhla utshele abalandeli bakhe emarondela ukuthi ibandla lakhe lizaqhubekela phambili likhulumisana lamanye amazwe ukuthi kulungiswe udaba lwempumela yokhetho lwedluleyo ngoba nguye owanqoba umongameli Emmerson Mnangagwa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.